tinoziva kuti muholiday ino yekisimusi reyuwere tichaona hama dzedu dzakawanda zvikuru dzichadzoka kubva kunyika dzakatenderedza ingave resouth africa botswana nevamwe vanotobva kumhiri chaiko asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti vaya vari kudzoka kumusha ngavauyewo vakabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 uye isuwo zvekare senyika kungave kumabhodha yemigwagwa kana kuti kumaairports kwedu ngatisimudzireiwo nekusimbaradza mabasa eukororo kuitira kuti mumwe nemumwe anezenge achidzoka kuya muno muzimbabwe anga achiuya akavhaccinatwa anga achiuyawo zvekare aine covid-19 certificate yake inenge iri kareti sezvo tikasadaro tichaita dambudziko rekuti sezimbabwe tikasangwarira tichasangana nedambudziko rekuzorwisana neiyaya vari kuti fourth wave yecovid-19 iri kutoonekwa kuti kune dzimwe nyika yatotanga zvikuroa kuti dzimwe nyika pane zvinezvi dziri kutorwisana nedambudziko iroro refourth wave.
Ko, kune vanenge vachidzoka munyika vachishandisa miganho isiri pamutemo munotiwo?
Tinoziva kuti kumaborders kwedu kune mabura akanyanya. Tine vanhu vakawanda zvikuru vari kutodzoka kuya muzimbabwe vasingashandise mabhodha epamutemo vanopoya nemabhodha aya anoshandiswa nevaya vanenge vasamatsamba akakwana. Saka ikokoko zvekare kunenge kwakakosha kuti madhorobha ari mumabhodhas imomo munge musimbaradzwe mabasa edzidziso uye nenyaya yekuti vanhu vari kumabhodha ngavapiwe dziviriro yekuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 asi isu tine hama neshamwari dzedu dziri kudzoka kubva kunyika dzakatipoteredza nedzimwe dzemhiri ngatidzikurudzirei kuti kana vodzoka kumusha ngavauyewo kavakabayiwa ngavauyewo zvekare vakanyatsoteswa iyo covid-19 kuitira kuti ivo pachezvavo vave nedziviriro uye vadzivirirewo hama neshamwari dzavo dzavari zenge vachiuya kuzoona kumusha.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 munyika hunenge hwatidzikirei asi chiri kushusha ndechekuti pane vari kubatwa vashoma iwavo vana vechikoro vanenge vaine kahuwandu zvii zvamungataura?
Ndingade kuti takatada kuti farei nekuona kwekuderera kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere checovid-19 mumazuva adarika asi dambudziko remuzvikoro rinokwanisa kuderedzwa kana senyika tikachipidza kutanga kubaya vana vaya vari pamazera ari pakati pemakore 16 ne17 sekutaurwa kwazvakanga zvaitwa nehurumende. Saka toramba tichikurudzira hurumende kuti dai tachipidza kubaya vana ivavo sezvo zvikoro zvichiri zvakavhurwa tinoziva kuti vazhinji vevana vemakore mazera iwavo vari muzvikoro kunyanya kumasekondary school.